Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi, chishanu kurume 3, 2017. Vatorive na uve news day vosungwa vachipomerwa mosha yekuzvidza ofisi ya mutungamiri wenyika, zvichitevera nyaya ya vakaburitsa pamusoro peurwere wava Mugabe. Makakatanwa ari muZimbabwe People First anomanikidza amai Joyce Mujuru kubuda nezita idzva rebato ravo rekuti National People's Party. Kanzuru yeBulawayo yotaura pamusoro pezvinofanirwa kuitwa nehurumende kuitira kuti mvura isanetse muguta iri. Vashandi vehurumende vanoti havasi kuzoshanda nemuvhuro kunyangwe zvazvo vanenge vari pamabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko remafashamu ayo auraya vanhu vanosvika 250 munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.